Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzanasi muvuro kurume 6 2017. Hurumende inoti ichatanga kubhadhara vashandi vayo mabonus egore rapera kutanga muna kubvumbi zvichienda mberi, asi ichatanga nemasoja nevashandi vemuzvipatara. Vamugabe vanoenda kuGhana kunopembera nyika iyi kusvitsa kwayo makore makumi matanhatu yawana kuzvitonga. Vamwe vachiti vamugabe vaifanirwa kuenda kunoona vanhu vari kufa nemafashamu. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanopedza urongwa wekunzwa pfungwa dzevatsigiri vebato ravo kumashonaland west, vazhinji vavo vachinyunyuta nekusajeka kweurongwa hwesarudzo dzegore rinouya. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa dambudziko remafashamu ayo auraya vanhu vanosvika mazana maviri nemakumi mashanu munyika. Panguva iyo vamugabe vanomhanyira kuenda kuGhana vasina kana kumboshanyira vana veZimbabwe vari kuvhiringwa nemafashamu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redure VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page redu nekudzvinya pakanzi like pa VOA Shona.